Izvino takatarisa zvanga zvichiitika muZimbabwe tongoti mashonge mashomane napfuura. I think tiri munguva inonakidza zvikuru kana muri vanhu vanofarira zvebusiness, nekuti pachinja hurumende kubva kugavhumendi yanganga isingape ingati mainvestment opportunities kumacompanies ari besi kunze kwenyika, even vana vemuZimbabwe zvanga zvakavaomera kuti varare mabusiness avo. But right now tine new dispensation iripo, tine government inowani iripo, ende pana president ari kutaura zvine chekuita nebusiness. So I think kana uri munhu anofarira business, we very much like what the president has been saying ever since he took office for the last few days. Saka ndinoona sekuti I think vanhu vese vari kunze kwenyika ka kana vakatarisa madevelopment esaya, I think vanofanira kuva nekufarwa neexcitement yekudzokera kuZimbabwe kunoita business. I know pane zvifaro zvakagadzirika zvakati o, but munoziva dzimwe nguva tinofanira kutora advantage yemaopportunities yakaita kunge aya. Even if that is all 100% correct, but I think we are on the way to recovery. Saka ndogara wadzokera kuZimbabwe ukanika establish some sort of business in this kind of environment, I think unokwanisa kudyara midzi yakasimba kuti pazvinozonyatsofamba zvakanaka pamberi apo, I think unenge wane nepostini rinani chaizvo kudarika vazhinji vanoda kuzouya later. Tinofanira kunotora advantage yesituation iripo yezvinoizvi, ndo maonero andinozviita.
Vazhinji vanogarochema tichitarisa mutemo uyo we51.49% uri muZimbabwe. Imiwo hamuutyiri here mutemo uyo?
Tine government inoona zvandamboreva ya ichangopinda mupower where tina president inoona nedeputy correctly atora chigaro mazuva mashomane natura. In fact zvimwe zvandandichatozotaura ndozvandogona kungotaura izvo ndezvekuti I think ndozvinhu zvavanofanira kutarisa izvozvo zvepresident.
Totarisawo vaguni pachavo, business renyu ramuri kuita makanangana nei zvamunoita?
Business rangu rinonzi sezvandamboreva kutanga rinonzi Century Business Academy. It's a consulting firm in skills development. Tinorana makosesi akasiyana siyana ekudzidzisa vanhu vari mubusiness vari mugovernment kuti vanofanira kurana sei maofisisi avo, kumaneja mari, ende tine makosi akasiyana siyana. Also on the side tine consulting side yeita zvebusiness process reengineering kana kuti zvekubatsira mabusiness kuti ashande zvakanaka. Saka dzimwe nguva tinotora mabusiness ari kuda kuwaya kana kuti ari kuda kudonha, toisa tine ikokoko. And then tine yonodi yondogara navo pasi ichivapa pfungwa dzakasiyana siyana kuti munofanira kudaidaidaidai kuti bhizinesi renyu riita se300 days. Tinoadvisewo magovernment akasiyana siyana. We have a platform inorana all across the sub-Saharan Africa and tinoendawo even kuasia, particularly Dubai, Qatar and tichitanga kuendawo kuindia. And recently takangowo kuti kuenda kuaustralia and some of the Caribbean islands. Tanga tiri kufiji just a few days ago.